zvinotinetsei kuti zvinge zvichiitika nokuti takatarisa matanho anofanira kunge achiitwa kuti paramende igare pasi ichitarisa nyaya idzodzidzi ndeyekuti vakuru vakuru vemapato ari mugpa vanofanira kuita wirirano vapedza kuita wirirano iyoyo vozoendesa nyaya dzavo kuparamende paramende izogara pasi saka since purezidendi vamugabe vasipo zvichanetsa kuti wirirano iyoyo iitike uyezve nyaya iende kuparamende paramende yacho mazuva ayo asati akwana musi wa28 June saka ndinoona nyaya iyi nyaya iri kumashure kwazvo haikwanisi kunge ichiitika paramende isati yavharwa
izvi zvinorevei takatarisa kurudziro iri kubva kusadhaki nezviri kudiwa nemamwe mapato akaita sana mdc
izvi zvinoreva kuti nyaya hurusa mbiri dzakataurwa nesadhaki kumaputo dzekuti murawo weelectoral act unge uchidzokera kuparamende uyezve nyaya yeposa neipa inge ichienda zvakare kuparamende tinoona kuti inyaya dzatoo kumashure saka pari zvino tinangoti zimbabwe nemapato ayo matatu ari mumubatanidzwa wehurumende vatadza kunge vachiita zvakakumbirwa nesadhaki kuti vaite saka apa taakutarisirawo kuti sadhaki ichatora matanho api kuenderana nekutadza kufambisa basa iri mberi kwaitwa nemapato matatu ari mubatanidzwa wehurumende
sarudzo dzatiri kuenda idzi munoona pachibuda chakanaka here apa nemapishapisha atakuona
mapishapisha acho ari kutoitika aya ndiwo anototiratidza kuti sarudzo idzi dzichatinetsei nokuti wirirano chaiyo yokuti tofamba mberi sei kusvika kusarudzo ikoko hapana takatarisa maelections mazhinji anofamba mune zvakanaka pane nguva yakadai pasara masvondo mashoma shoma mapato mazhinji anenge achifanira kupinda musarudzo idzodzo anofanira kunge atoo newirirano kuti tiri kutora zvinhano zvipi kuti tikwanise kusvika kusarudzo idzodzo but muzimbabwe zvasati zvakwanisika kuitika uyezve pachine kupokana kwakawanda pane zvinyingamupinyi zviri kutaurwawo nemamwe mapato akasiyana siyana saka ndinoti maelections atiri kutarisana nawo aya angangoti netsei